manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingana lichona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu ndira 13/2021. Makatirira kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC chiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu makumi maviri nevatatu vakafa nechirwere cheCovid-19 nezuro izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi pamazana mashanu nemakumi mashanu nemumwe chete.
But maonero andinoita ndeyekuti wakatobayiwa nhomba unenge uchitozvidzivirira. Saka inini ndiripo pakuda kuzvidzivirira kuti kana chiri chirwere chinozondi wana chindi wane ndakagadzirira.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chakabayiwa nhomba yecoronavirus vaccine chokurudzira veruzhinji kuti vabayiwe nhomba iyi. Vanhu vodzoserwa kudzimba dzavo vasina kurapwa mune zvimwe zvipatara. Mukuru weAfrica University muzvinafundo munashe Furusa vashaya nhasi mangwanani. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu mazana mapfumbamwe nemakumi mana nevaviri kana kuti 942 vakabatwa neCovid-19 nezuro, vamwe makumi maviri nevatatu kana kuti 23 vachishaya. Izvi zvakasiya vanhu vanosvika zviuru makumi maviri nezvitatu nemazana maviri nemakumi matatu nepfumbamwe kana kuti 23,239 vabatwa nechirwere ichi munyika yose, ukuwo vanhu mazana mashanu nemakumi mashanu nemumwe chete kana kuti 551 vachifa nechirwere ichi muZimbabwe. Zvichakadaro, chipanga mazano munyaya dzezveutano mubazi reAfrica Centers for Disease Control and Prevention, Dr. Nikai Sendembi, vanoti African Union yakwanisa kuwana nhomba yeCovid-19 inosvika mamiriyoni mazana matatu kana kuti 300 million. Mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoti vanhu vanodarika mamiriyoni matatu kana kuti 3 million vabatwa nechirwere cheCovid-19 muAfrica. Vanhu vafa vasvika zviuru makumi manomwe nemana ane mazana mana nemakumi mana nemana kana kuti 74,444. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vave mamiriyoni maviri nezviuru mazana mashanu kana kuti 2.5 million. Pasi rose vanhu vabatwa nechirwere ichi vave mamiriyoni makumi mapfumbamwe nerimwe nezviuru mazana manomwe kana kuti 91.7 million. Vafa vadarika miriyoni imwe chete nezviuru zvipfumbamwe kana kuti 1.9 million. Vapora pasi rose vadarika mamiriyoni makumi mashanu nezviuru mazana manomwe kana kuti 50.7 million. Zvichakadaro, America iyo ine vanhu vakawanda vafa nekubatwa nechirwere cheCovid-19 pasi rose yave kusimbisa chirongwa chekubaya vanhu nhomba kusanganisirawo zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika iyi. Johns Hopkins University muAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica mune vanhu mamiriyoni makumi maviri nemaviri nezviuru mazana masere kana kuti 22.8 million vabatwa nechirwere ichi, uye vafa vadarika mazana matatu nemakumi masere ezviuru nemazana masere kana kuti 380,800. Bazi rinoona nezvezvirwere muAmerica reCenters for Disease Control kana kuti CDC rakatumira nhomba dzinodarika mamiriyoni makumi maviri nemashanu kumatunhu akasiyana-siyana enyika. Vakasarudzwa kutungamira nyika vachitora mhiko musi wa 20 ndira vaJoe Biden nemutezeri wavo amai Kamala Harris vakatobaiwa nhomba paruzhinji. Vaive vatungamiri veAmerica vaGeorge Bush, vaBarack Obama navaBill Clinton vanoti vari kudawo kubaiwa nhomba iyi veruzhinji vachiona. Pari zvino nhomba iyi iri kubaiwa vana chiremba nevakoti mauto vamwe vane makore anodarika 65 nemashanu kana kuti 65 years uye vamwe vane zvirwere zvakaita sezveshuga zvemoyo uye vane miviri yakati kurei pane zvinokurudzirwa navana chiremba avo vari munjodzi yakakura yekufa nechirwere ichi. Mumwe akaita rombo rakanaka rekubaiwa nhomba iyi muAmerica ndivazvedzai Ruzvidzo vanogara kuOhio.
Ndakatora chinhanho chekuti ndibaiwe nhomba iyi nokuti ndanga ndine chinangwa chekuti ndizvidzivirire pachirwere chadai kushura. Mukana wacho wakavepo ndobva ndaturikidza nditoushandisa.
Asika tiri kuona vamwe vachiramba kubaiwa nhomba iyoyi vamwe vachiteedzera mashoko. Arikunzi nenyanzvi ndemanyepo ari kutaurwa paInternet apa zvichitaurwa zvana 5G nezvimwe zvakadaro daro zvitonzi vanhu vanenge vachiswa chip. Munoona sei mashoko aya?
Ichokwadi. Vamwe vari kuramba kuti hazvina chokwadi mukati zvekuti ubayiwe. Ende ndikada kukutaurirai kuti even during our times tichirona adiki ekubayiwa nhomba iyoyi. Vamwe vakuru vedu vaitoramba kuti hei usabai munhomba, hei unozoita sei, unozorwara unoita sei. But maonero andinoita ndeyekuti wakatobaiwa nhomba unenge uchitozvidzivirira. Saka inini ndiripo pakuda kuzvidzivirira kuti kana chiri chirwere chinozondiwana chindiwane ndakagadzirira. Nokuti maonero andinoita ndeyekuti vazhinji vari kutiwo havasi kuda kuzobaiwa. Ndinozvinoita nechimwe chirwere but hapana munhu atabaiwa jekisheni rachona rakawandwa nechirwere but scientifically zvakaprovha kunzi rinobatsira. Saka inini ndaona kuti regedza ndibatsirwe.
Asi kubvira zvamabaiwa iyo nhomba iyi hapana pari kudzimba here?
Kubvira pandakabaiwa hapana chandiri kunzwa kana zviya zvekunzi unozoita dzungu kana ndina kana any side effect yandakanzwa. Ndiri kunzwa kutofara. Vakangotaura kuti you have to wait for 30 days wozodzoka kuzobaiwa rechipiri rekupedzisira racho. Saka ndakumirira kuti dai Mwari andibatsirawo kana kuti andiprotekta bhozi zvimwe zvinototi iwewe uzvibatsire kuti Mwari abve kubatsira. Nokuti ndiri kutokunamata kuti ndisawane chirwere ichi 30 days dzacho dzisati dzakwana ndoenda ndonobayiwa. Saka hapana chandiri kunzwa, handina kana problem. Everything is okay. Saka zvinhu zvese zvakanaka.
Vanhu vari kubayiwa nhomba iyi kaviri munozobayiwa ichipiri rini?
Nhomba ichipiri ndinobayiwa first week ya February. Nekuti ndakabayiwa iyi musi wa 4 January. Saka vakanditi as from the 3rd of February.
Vazvidzai Ruzvidzo chizvarwa cheZimbabwe chinogara muAmerica vachitaura vari parunare kuOhio. Zvimwe zvipatara nemakirinika mudunhu remashonaland west zviri kudzosa varwere kudzimba dzavo vasina kurapwa. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Varwere vakawanda vataura nestudio 7 nhasi vachipachipatara chemuchinhoi vanhu havasi kurapwa sezvo vana mukoti vashoma vari pabasa vanenge vachingombeya vasingashande. Amai Gertrude Kazingizi vanga vauya naamai vavo kubva kumhangura vati vanzi vaende kuchinhoi sezvo vatadza kuyamurwa kumhangura sezvo vanga vachitora vanhu vanga vachirwara nechirwere checovid-19 chete. Amai Kazingizi vati vasvika nguva dzemasikati vasati vawana rubatsiro pachipatara chemuchinhoi.
Kufambiswa sei atikozivei, tiri kungotenderera tambotanga tiri uku. Rume wangu ndovarumbunzi endai uku saka hatina
Madzimai iyo inosimboramba ichishanda kana zvinhu zvakaoma muzvipatara. Madzimai ari kusununguka pasina anovabatsira. Mumwe mudzimai, amai Patience Taderera, vakafirwa nemwana pakusununguka nemuvhuro sezvo vakatadza kuwana rubatsiro nenguva. Baba mukuru vaMai Taderera vaHulbert Wiseman avo vakamhanya navo kuchipatara vati vakarwadziwa zvakanyanya nemabatsiro avakaitwa muwadhi yemadzimai iyi.
Tona hava vava kutoita nyaya papa achinema ndimi pakoo here chichichichi. Tagara takangoramba takamirapo mai nini vida vachagona vekuita sei kuita sei. Tibva tata taramba takamira chingu apo tu anoza kana uchirwarirwa unenge uchitadza kana kumira panzvimbo 1 ava kana kumborota akazongosimuka ndofunga ndianga ari sister in charge wacho akati vasina vakatochi ndakarwadziwa gare gare tangonzi kwen makangomira mira kana mama toya nemurwere itobva ipapa tinongoda murume wacho chete inini kwese hamusi kuzoti kune covid ibvayapa.
VaWiseman vati kuchipatara hakuna ruyamuro zvekuti vari kudemba kuti dai vakatsvaka ruyamuro kuna nyamukuta murokisheni mavanogara. VaWiseman vati chiri kuvarwadza zvakanyanya ndechekuti mwana akashaya akamboshayikwa kumba inochengeterwa vasi sezvo ainge asati abviswa kuwadhi.
Kati kuzvakafamba sei zvanzi ndakabatsirwa bati mwana ashaya kosei zvikanzi ndakabatsirwa ndiri ndega ndakashedzera kuti mwana abuda bati hapana akauya vakazotoya later auya anzi vakangosvika vakangoti chiremba mungaite light rine foni ne light ndivo ndoona kuti ndingakwanise kuii mazva zvisina hari zviya zviya saka ini ndakarwadziwa nemabatirwo akaitwa maini wedu nemambatiro atakaitwa isusu tasvika kwekwe chitipaika bodhikai kudai so akamumbhuku hakana kurekodwa ha zvanza andofunga pamwe kakangoiswa mumocharikasina vapfekapfeka magloves ndikatisakaanaka asatotopinda tese kuti handii kuzopiwa mwana asiriye zvanza anenge ane tegi chichii vataisataisa mimwe tatasataisatamuna.
Vakapanobata chigaro chemukuru wedunhu remashonaland west mubazi rezveutano Dr. Tapiwa Dziriwayo vanoti hausi mutemo kuti varwere vatange vaenda kukiriniki asi ikurudziro yekuti vanhu vaende pamakiriniki ari pedyo navo senzira yekuderedza uwandu hwevanhu kuzvipatara zvikuru.
Chavangapedza zvangogara zvichingoitwa kumashiroko ingori kurudziro noti kuti vadzoswa kumba hakuna anodzoswa kumba kurudziro inonge ingoripo ndeyekungoti zvishure kana paine chipatara chiri padhuze munhu anoenda ipapo so that hospital vanyange kuzarisa kuti vanhu vapiwe quality of care asi kana munhu ange kana aenda kuhospital.
Patabvunza kuti sei makiriniki ekanzuro ari kudzosera varwere kumba vachiti vanorapwa kuchipatara chikuru mukuru wezveutano mukanzuro yechinhoi Dr. William Mayavo vati tivabate mangwana sezvo vanga vachiti vapedza basa masikati. Zvimwe zvipatara zviri kudzosera vanhu kumba zvichiti varwere vatange varapwa kumakiriniki zvipatara zvikuru zvemuchegutu Kadoma pamwe nekaroi. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
Vanga vari mukuru wepaAfrica University muzvinafundo munashe furusa vashaya nhasi mangwanani. Mutevedzeri wavo muzvinafundo Peter Mageto vati varwadzikana zvikuru nekunzwa nezvekushaya kwaprofesa Furusa. Profesa Mageto vapa mashoko enyaradzo kumudzimai wemufi Dr. Zanele Furusa muri yose yekwaFurusa pamwe nemusha wose weAfrica University. Profesa Furusa vakawana zvidzidzo zvepamusoro-soro zvePhD in African Literature and Critical Theory kubva kuchikoro cheUniversity of Zimbabwe. Vakadzidzisa paUniversity of Zimbabwe kwemakore akawanda uye vakamboitwa sachigaro weZimbabwe Literature Curriculum Development Committee. Vakazoyawo kuAmerica uko vakashanda paCalifornia State University vari mukuru webazi reAfrican American Political and Economic Institute uye vari sachigaro weAfricana Studies. Pavakadzokera kuZimbabwe vakaitwa mukuru weAfrica University muna chikunguru 2014. Mufi asiya mudzimai vana vana nevazukuru. Urongwa hwekuradzwa kwake hausati waziviswa. Vakambomiswa basa semutungamiri weZimbabwe Miners Federation muzvare Henrietta Rushwaya avo vari kupomerwa mhosva yekuedza kuburitsa goridhe munyika zvisiri kunze kwemutemo vapiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso ukuwo mutori wenhau Hopo Chingono asvitsa chikumbiro chake chekuti atungwewo achibva kumba. Thomas Chiripasi anotipanya inotevera.
Mutongi wedare, vangoni nduna, vatura mutongo kuti muzvaro rushwaya, avari kupomerwa mhosva yekunzi vakaedza kuburitsa munyika goridhe rinorema makirogiramu matanhatu zviri kunze kwemutemo, vabhadhare zviuruzana zvemadhora ari maRTGS semari yechibatiso, uye kuti vazvipire kumapurisa katatu pasvondo, pamwe nekuti vasasvike chinhambwe chemakiromita makumi masere kubva chero pane upi muganhu wenyika, kudzamara nyaya vari kupomerwa yapera kutongwa, izvo zvinotevera zvasvitswa kudare negweta ravo, vatapson dzvetero, zvokuti pane zvashanduka panyaya iyi, vachitiwo hutano hwamuzvare rushwaya, wadzikira vari mujeri, vadzvetero, vatiwo mapurisa akapedza kuferefeta nyaya iyi, uye nekuda kwekuvharwa kwakaitwa nyika nekuda kwechirwere cheCOVID-19, muzvare rushwaya havana kwavanokwanisa kutiza vachienda, sezvo mapurisa akazara mumigwagwa yose, izvo zvabvumwa nemutongi, vadzvetero, vatenda kuti izvi ndizvo zvaitika mudare.
Tapinda mudare dare ra kutsikana kuti ndiroita rushwaya achipiwa bail kuti pane ma circumstances zvashanduka kubva zvatakambopa kudare. Saka dare ramupa bail kuti abhadhare $100,000 na clerk of court rikaisa zvimwe zviga zvekuti ange achimhanara kumapurisa mazonisa mvuro chitatu nechishanu. And rikati agare pamba ipapo rikati asabvumidze kusvika within 80 km radius kubva kumabhodha ndo mutongo wapwa nedare saka ratirikufara kuti ramupa bail after nguva yakareba kudai.
Muzvare rushwaya vakasungwa muna Gunyana gore rapera panhandare yendege Robert Gabriel Mugabe International Airport vachida kuenda kuDubai vaine goridhe iri. Nyaya iyi yakakonzerawo kusungwa kwevasori vaviri nevamwewo vachinzi vaive nechekuita mukuparwa kwemhosva iyi. Mune imwewo nyaya yanga iri mumatare, mutongi wedare raMajor Street Valanzini Ncuve varasa chikumbiro chemutori wenhau Hope Chingono chekuti nyaya yaari kupomerwa yekuburitsa manyepo iraswe vachipa chikonzero chimwe chete chakapiwa panyaya yavajobscala nezuro chokuti mutemo uri kushandiswa nehurumende kumupomera mhosva uri pamutemo kunyange hazvo magweta ake achiti mutemo uyu wakaraswa nedare repamusorosoro munyika reconstitutional court rimwe remagweta ake vaHarrison Nkomo vatenda kuti izvi ndizvo zvaitika mudare. Chingono pachake audza mutongi wedare papiwa mukana wekupa ufakazi mudare kuti vanochengetedza vasungwa havasi kutevedzera zvakaturwa nedare kuti asakwidzwe mumotokari nevamwe vasungwa sezvo achifungidzira kuti anogona kunge akabatira chirwere cheCOVID-19 paaive kusouth africa. Ati nhasi aunzwa kudare ari mumotokari yanga ine vasungwa makumi mashanu nevaviri vamwe vacho vanga vasina kupfeka zvipfeko zvekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19 zvakaita semamask zvaati zvinogona kuisa vasungwa pamwe nevanochengetedza vasungwa panjodzi yekubatira chirwere cheCOVID-19. Chingono ati ave kuita mapundu kubva paakatanga kuiswa ngetani idzi. Ngono asvitsawo chikumbiro chekuti atongwe achibva kumba, chikumbiro icho changa chipikiswa nemuchuchisi wenyaya iyi amai Nancy chandakaona. Vancuve vati vachatora mutongo wavo mangwana pachikumbiro chachingono ichi. Zvichakadai vasikala vanzi navanduna vadzoke kudare mangwana apo pachatanga kunzwikwa chikumbiro chavo chekuti vatongwe vachibva kumba kwavo. Chingono navasikala pamwe chete nemutauriri weMDC Alliance muzvare Fadzai Mahere vari kupomerwa mhosva yekunzi vakaburitsa mashoko emanyepo ekuti pane mwana akarohwa nembhoma neumwe mupurisa womuHarare akafa zvichitevera imwe vhidhiyo yakatenderedzwa nevanhu vakawanda paindaneti. Asi mutauriri wemapurisa vapounyati vakaburitsa mashoko vachiti mwana uyu haana kufa, haana kurohwa uye haana kana kukuvara zvakazoita kuti vatatu ava vasungwe. Asi vasungwa ava vanoti vari kushungurudzwa zvine chekuita nezvematongerwo enyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Dare reHouse of Representatives muAmerica riri kutarisirwa kutanga urongwa hwekumanikidza muutungamiri weAmerica vaDonald Trump kuti vasiye basa vachipomerwa mhosva yekukonzeresa mhirizhonga yakaitika paCapitol Hill svondo rapera. Nhengo dzeDemocratic Party dziri kumira nerekuti dare iri riwane vaTrump vaine mhosva uye dziri kutsigirwa nedzimwe nhengo dzebato reRepublican Party. vaTrump vari kutarisirwa kusiya basa svondo rinouya apo mutungamiri wenyika mutsva vaJoe Biden vari kutarisirwa kutora mhiko. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Moses Rumano vaudza Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 kuti vanoona izvi zvichibudirira.
Article 25 indoreva kuti mutungamiriri wenyika yeAmerica anogona kubviswa pachigaro kana asisakwanisa pakuita basa rake zvakanaka, kana awa incapacitated, kana kuti arwara, kana pane zvaakuitika zvokuti haachakwanisi kuita basa rake. Mutedzeri wavo anozobvumirana nevamwe makurukota kuti hongu mutungamiriri wedu uyu haachakwanisi kuenderera mberi nebasa raakatora mhiko kuti anozoita. Saka ndiri kuona inini kuti maRepublicans in our party wa Trump nemaDemocrats wazhinji wacho vari kubvumirana kuti vaTrump havachakwanisi kuti vaenderere mberi pane basa ravo vari mutungamiriri wenyika yeUnited States.
Munoona zvichibudirira izvi here? Nekuti tinoona kuti kwasara mazuva anokwana iwo vhiki chete kuti vaJoe Biden vawanikwe vachigadzwa semutungamiri mutsva weAmerica.
Ndiri kuona kuti zvichabudirira. Article 25 inodaidza kuti Vice President waTrump waMike Pence wakaramba kuti zvienderere mberi waTrump anozvipa impeach. MaDemocrats anosimudza iyo proposal yekuti waDonald Trump waitwe impeach. Mukuongorora kwandiri kuita zviri kureva kuti maRepublicans kune mamwe ari kuda kuti waTrump waitwe impeach nekuti wakanganisa zita reRepublican Party muno muAmerica. Ndinodaira kuti pezvinokasika zvaitika kuti waTrump waitwe impeach wasati wabuda paoffice.
Kana vaTrump vakaitwa ivo impeached, zvinorevei vanozokwanisa here kunge vachizokwikwidza zvakare munguva inotevera?
Zvinoreva kuti ivo wanenge vachizorasikirwa nemudya ndigere waifanira kuti wagozowana, vanorasikirwa zvekare nesecurity yavanozenge vachiwana kweupenyu hwese dai wange wapedza basa vari mutungamiriri weUnited States. Saka ndine chiwimbo nechishuwo chekuti waDonald Trump wanoitwa impeached for the second time. Zvinopa kuti izvozvo nyika yese pasi rese muhistory munhoroondo yeAmerica yepasi rese vanhu vagozoziva kuti waDonald Trump munhu akanga asina kukodzera pakuita mutungamiriri nekuda kwehunhu hwavo.
Tombotarisa iko kugadzwa kwavaBiden, munoona kuchizobudirira zvakanaka here?
Pane tsumo inoti chakachenjedza ndo chakatanga. Ndinodaira kuti waBiden wachagadzwa pachigaro zvakanaka wanhu vachifara. Panogona kusawa nevanhu vakawanda vanouya, asi izvi zvichabudirira nekuti muAmerica muno mapato anoona nezvekuchengetedza runyararo nemauto nevanhu vese vanenge varipo vari kushanda vari pamwe chete. Saka handione pachimboita dambudziko ba pangade kuzoita hapo mademonstrations vanhu kuratidzira uko nekuko, asi handifunge kuti zvinotadzisa pakuti waJoe Biden wakasarudzwa zviri pamutemo kuti wagadzwe pachigaro chavo watange basa.
Avo vanga vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Moses Rumano vachitaura naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari kuKansas muno muAmerica. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vemuUganda vari kupinda musarudzo mangwana ekusarudza mutungamiri mutsva wenyika iyi. Muimbi ane mukurumbira Bobby Wine ndiye munhu ari kutarisirwa kukwikwidzana zvine mutsindo nemutungamiri wenyika iyi vaYoweri Museveni, avo vatonga nyika iyi kwemakore 35. Vanorwira kodzero dzevanhu vanoti havasi kugutsikana nevimbiso yemauto emuCameroon yekuti aferefete kupondwa zvakanyanya kweveruzhinji kwakaitwa nemauto aya. Vanorwira kodzero dzevanhu vanoti mauto akauraya vanhu 10 nemusi wesvondo kusanganisirawo madzimai nevana vadiki, apo mauto aya aiedza kurwisa chikwata chekuda kupatsanura nyika iyi. Gweta vari chizvarwa cheZimbabwe uye vari nhengo yeZANU-PF kuBritain, Dr. Simba Mavaza vanoti danho rakatorwa nehurumende yeBritain rekumborambidza vanhu vanobva kuZimbabwe nedzimwe nyika dzekuchamhembe kuAfrica rakangonangana nevanhu vanenge vachida kushanyira nyika iyi, kwete vanenge vaine magwaro ekugara pamwe nekushanda muBritain. Dr. Mavaza vanoti zvizvarwa zveZimbabwe zvagara zvine mabasa azvo kana kudzidza muBritain uye vane magwaro ekuzvarwa enyika mbiri idzi vakabatwa nemutemo uyu vari kunze kweBritain vanokwanisa kudzokera zvisina dambudziko kana vachingokwanisa kuzadzisa zvinodiwa nemutemo wekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Muzinda weBritain muZimbabwe wakazivisa kutanga kwesvondo rino kuti hurumende yavo yakadzika mutemo unorambidza vashanyi vanobva kuZimbabwe pamwe nenyika dziri kuchamhembe kuAfrica kupinda muBritain. Mukuziya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata Dr. Mavaza.
Indinoona sekunge danho rakanaka ratorwa neBritain because riri kuita kuti ridzivirire kupararira kwechirwere chedzihwa mupengo ichi. Chekutanga ndechekuti havana kurambidza munhu kupinda muBritain asi vakati ari kungouya kuzoshanya, but munhu agara ane mapepa ekushanda muUK kana ekugara muUK kana kuti muBritish kana kuti munhu ane dual citizenship or another person but ane authority to stay in UK, ivava ndo ari kubvumirwa kuuya because vane mabasa avo akavamirira, vane dzimba nemhuri dziri kuno. Asi kune vamwe vanga vapiwa mavhiza ekushanya ndovari kunzi tichimbomirai kushanya kusvika chirwere chichatigadzikanei, nekuti chirwere chikai ichi vari kuongorora vari kutiwo chirwere chakasangana kana kuti makaita reinfection iri kubuilda a stronger strain, nekuti chirwere ichi vanhu vari kutodzidza pamusoro pacho, hakuna kunyatsochiziva, hakuna achaanyanzvi. Saka vari kuedza kudzivirira anything chingaita kuti chirwere chiite rebase kana chiitwe reborn chasimba kupfuura zvachanga chakaita.
Kune vamwewo vari kuona kutaurwa kweZimbabwe nezita kwaitwa nemuzinda weBritain ikoko sechiitiko chaita kunga chafumura Zimbabwe kuti inyika yabatwa kwazvo nechirwere. Imi munotiwo?
Aiwa, asiti vanhu vanenge vari kuti tagara takamakana neBritain, saka vakangotaura chavataura tongofungwa pane varoda kutitsvaka. Asi chokwadi chirapa ndechekuti havana kutaura Zimbabwe yoga nezita, vakati nyika dzemusouthern Africa dzinosanganisira Zimbabwe. Nemhaka iye vari kusanganisira Zimbabwe nekuti nguva yese Zimbabwe yenge isiri palist yevanhu vanga vanzi vasauye. Vamwe vese vaiuya vaiuya vogara 14 days quarantine. Kana wabva kuZimbabwe vaiuya unzi nahokumba vanga usina problem, but this time Zimbabwe yakasanganisirwawo muchikwata chenyika dzakanzi hadzichabvumirwa kungoshanya kusvika chirwere chapera. Saka ndoda kwaizvozvo the information it by name, kwete kuti vaiita single out kana vaisegregate. But if you look patsamba yakanyorwa negurukota rezvekunze rekuno kuBritain rinosanganisira South Africa yakataurwa nezita, Zimbabwe yataurwa nezita, Botswana, Zambia and Mozambique hadzina kusiyiwa. Saka kungoti isusu sevanhu vekumusha tinongoona pane zita renyika yedu tobva tafunga kuti tisitanongedzerwa nekuti chikopa chamai hachitaurwa.
Tichitarisawo dambudziko reCOVID-19 irori nemitemo iriko kuBritain pari zvino, iri kubatawo sei zvizvarwa zveZimbabwe?
Iko zvino izvi kuno kuBritain chirwere ichi chatekeshera, chanyanyisa ende vanhu vari kufa, hama dzedu dziri kufa. Saka chirwere ichi hachisi kusarudza. Saka mitemo iripo nyika iyi I think iri kubatsira. Iko zvino zviri nani mitemo iripo, vanhu vari kubvira kuenda kubasa kana basa ravo vakavhurwa. Vasiri kuenda kubasa kuno kuBritain kune vari kuti kana musingasevenze muri kupiwa mari iyo inonzi fellows, unopiwa pei nehurumende yawaifanira kuwana kubasa kwako kunyange wangosingasevenzere hurumende.
Avo vanga vari Gweta uye vari nhengo yeZANUPF Dr. Simba Mavaza vari parunare naJonga Kandemiri weStudio 7. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nhasi tiri kutarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inhau zvakare. Vanhu 23 vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi pamazana 551. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chakabaiwa nhomba yeCoronavirus vaccine chokurudzira veruzhinji kuti vabaiwe nhomba iyi. Vanhu vodzoserwa kudzimba dzavo vasina kurapwa mune zvimwe zvipatara. Mukuru weAfrica University muzvinafundo munashe furusa vashaya nhasi mangwanani. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiya muchinzwa nhau dzeIsingebele.
Kuizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisogo, sela mugela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesithathu mhlaka 13 zibandlela 2021 uFacts Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje
savula amabhodi abantu bangena ikakhulu ngivele South Africa abaningi bengena ama test bengahlolwanga. Okwesibili sangena ku Christmas saphithizela etown ema shops konke lokho kwabangela ukuthi ama tests zethu akhwele.
Amadolobha amakhulu abalisa iHarare leBulawayo yiwo akhokhelayo ngokuba lenani eliphezulu kakhulu labafunyanwa bele COVID-19 lokhele umnyaka ka-2021 uqalileyo. Umthethwandaba kamantshi weHarare namhlanje walile isicelo sentatheli ezindaba elodumo uHobhotshi Nono esokuphikisa ukuvalelwa kwakhe.
Zone i-government kathesi ithi izoqhubekela phambili isibhadala i-COVID allowance leyo. Hayi, sizothi kurayithi khonoko siyakuwonga kodwa vele sibona ukuthi imali incane kula ma-workers kwefana lamanisi.
Uhulumende uthi uzaqhubeka ebhadala izisebenzi zakhe imali yokuziphathisa zisebenza ngesikhathi sokumelana lobhubhane lwe-COVID-19. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Amadolobho amakhulu abalisa iHarare leBulawayo yiwo akhokhelayo ngokuba lenani eliphezulu kakhulu labafunyanwa bele COVID-19 lokhele umnyaka ka-2021 uqalileyo. Kunje ngokutshona kwelanga layizolo eHarare kufunyanwe abantu abedlula amakhulu amane 401 bele gciwane leli. Ubathabile Masuku usipha lolu daba.
Udokotela Rogers Magiko uthi ukuvulwa kwemingcele lesiphithiphithi seKhisimusi yikho okungabe kubangele ukuba inani labafunyanwa bele COVID-19 liqonge.
Savula amabhodi abantu bangena ikakhulu bevele South Africa abaningi bengena ama test bengahlolwanga. Okwesibili sangena ku Christmas saphithizela etown ema shops konke lokho kwabangela ukuthi ama cases ethu akhwele. Kathesi sesivuna ama results awalokho. Ibehavior yethu abantu bese bezilitha kusela COVID bengagqoka ama maski, so mbona hikho lokho sokwe engeza ama cases ethu. Ukukhona kathesi is ama results kumbe ama consequences.
Kusenjalo inani labantu abakhulelwe umkhuhlane we-COVID-19 batshona lokhu likhuphuka okwethusayo. Ngesonto kubhubhe abantu abangamashumi amabili lane i-24 ngomvulo kwabangamashumi amabili lanye i-21 izolo watholakala abangamashumi amabili lantathu i-23. Loku ukweze inani la sebebulewe yikorona. Selokhe liqhamuke elizweni nyakenye. Laya kumakhulu amahlanu lamachumi amahlanu lanye, i-551. Kunje, sebezinkulungwane ezedlula ezingamachumi amabili lantathu, i-23,239, abatholakale bele COVID-19 eZimbabwe. Abagule basinda kulesi sifo bayedlula inkulungwane ezilichumi lantathu, i-13,963. Ezwekazi le-Afrika, i-COVID-19 ihlasele abantu abayizigidi ezedlula ezintathu, i-3.1 million, yabulala inkulungwane ezingamachumi edlula isikhombisa, i-74,444. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamachumi edlula athoba minwembili, i-91.7 million, ababanjwe ligcikwane leli labulala phose izigidi ezimbili, i-1.9 million. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Umthetho ndaba kamanje weHarare namhlanje walile isicelo sentatheli zindaba elodumo uHopo Chingono esokuphikisa ukuvalelwa kwakhe kucala aletheswayo lokuqamba amanga abikwa elakho ukungcolisa isimo sikahulumende. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Esiphathi ngumo sakhe omanje uthi umthetho we-Criminal Law Codification Reform Act lo uChingono athoniswa ngawo wakhitshwa kusisekelo sombuso sakudala hashe sika-2013 njengalokhu obekuthiwo ngamagqwetha akhe. Ephikisana lokuthonisiswa kwakhe ngaleli cala, amagqwetha kaChingono akade egokelwa ngumnumzana Harrison Nkomo besola umthetho uChingono abotshwa ngawo besithi kawukho emabhukwini omthetho eZimbabwe ngoba wakhitshwa lidayile Constitutional Court. Unkomo uthi sebezaqhubeka becela imvumo yokuhlawulela isibambiso sebheyili kusasa ukuze uChingono athoniswe esuka ngekhaya. Igqwetha likaChingono umnumzana Paida Moyo Sawurombe uchasisa ngokwenzakale emthethwandaba.
Salile isicelo sikahulumende esokuba bathoniswe. Umantshi kavumelananga lesicelo sethu esithi ukuguqula komthetho kwenza ukuba umthetho ababotshwa ngawo uhambelane lalokhu.
UChingono lomeli wezengeza West ePhalamende uJob Sikhala owethisa icala elifanayo sebesole ukwenza kukahulumende owehluleka ukulandela izinqumo zedale ezokuba ababili laba baze emthethwandaba bengafakwanga izankosi ezandleni lenyaweni angani ngababulali. USikhala uthe lokhu okwenzakala kuye lucuku olumangalisayo olungazake lwenzakale.
Angikaze ngibone isicuku esinje, akukaze kwenzakale lokhu, wathi kasisoze silandele isinqumo sedale lomthethwandaba. Kulabantu abenza amacala amakhulu kakhulu ababulala ilizwe ngenkohlakalo, kodwa abazange baphathwe kanje, abazange bafakwe ejele elinjengesihlukuthi. Sihlukunyezwa nje singela cala, akula cala engilenzayo mina.
UMantshi Nkoni Nduna uthe ufuna ukuba abalindi bemajele basho isizathu sokuba uSikhala ufakelweni zankosi ngale ndlela. Unduna uthe icala yaSikhala liyafana lelikaChingono esithi ulakho laye ukucela imvumo yokuhlawula isibambiso sebheyili kusasa. UChingono laye utshele intatheli zindaba ukuba loba nje idale lithe kumele engahlangani lezinye izibotshwa ngoba ecathangelwa ukuba ule COVID-19 ufake emoteni inye lezibotshwa ezingamachumi amahlanu lambili, 52, okuzazibeka engozini.
And again they refused to give us our own truck. Yesterday I was in a truck with 52.
Valile ukusipha imota yethu sodwa. Izolo ngifakwe emoteni ebe ilabantu abangamachumi amahlanu lamabili. Yokugcwele sinyezelene benganzi isiqondiso se-social distancing. Baphinde bathi bafuna uMantshi abhale phansi isinqumo ukuze basihloniphe. Amapholisa ejele kawalandeli lokhu okuthiwo nguMantshi.
Timono uSikhala lufatha eMayere babotshwe ngemva kokuloba enkundleni yokuxhumana yeTwitter besola ukutshaywa ngendungu kusane olulenyanga ezithiwa munemunye yokuzalwa obelusemhlane kanina okubikwa kwenziwa ngelinye ipholisa. Kodwa isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi wethule umbiko othi lumntwana akabulawanga uyaphila, okwenza amapholisa agcine sebopha uChingono loSikhala besithi balobe amanga. Kusenjalo wayengumkhokheli wenhlanganiso yabemba ilitshe eliligugu legolide eZimbabwe Miners Federation uHendrik Rushaya uphiwe imvumo yokubhata lesibambiso sebheyili yenkulungwane ezilikhulu zamadola e-100,000 RTGS. Umthethwandaba ulaye uRushaya ukuthi achiye ugwalo lwakhe lokuhambisa ipassport njalo kuzamele ayezibika emapholiseni kathathu ngeviki udaba lwakhe luze luphele ukuthonisiswa. URushaya ubotshwe ngemva kokufunyanwa ezama ukuphuma elizweni elelitshe eliligugu legolide elesisindo samakilogramu ayisithupha esilindweni sendizamtshina eseRobert Mugabe International Airport ngomfumfu nyakenye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Uhulumende uthi uzaqhubeka ebhadala izisebenzi zakhe imali yokuziphathisa zisebenza ngesikhathi sokumelana lobhubhane lwe-COVID-19. Izisebenzi zikwamukele lokhu kodwa zikhala ngokuthi kumele yengezwe ngoba ingozi lomonakalo odalwa yilo umkhuhlane lokhu kuqhela. UBathabile Masuku usethulela lolu daba njalo.
Kusukela ngenyanga kaNhlangula ngomnyaka ophelileyo, uhulumende ubehlawula izisebenzi zakhe amadola eMelika angamachumi ayisikhombisa lanhlanu, i-$75 phezu kweholo lazo lensukwini kungakabi le-COVID-19. Imbadalo le ibikhangelelwe ukuba icine inyanga edlulileyo ekampalakazi, kodwa uhulumende wethule umbiko wokuqhubekela phambili esipha izisebenzi zakhe leyi mali ngoba ilizwe lokhu liphakathi kokumelana lobhubhane lolu. Umnumzana Enoch Dongo, umongameli wenhlanganiso yabongi eZimbabwe Nurses Association, izina, uthi bacela uhulumende ayengeze imali leyi.
We welcome the extension of the COVID allowance.
Siyakwamukela ukuqhubekela phambili kwembadalo yegciwane le-corona okuvela kuhulumende. Kodwa sikhalaza ukuthi uhulumende ayengeze imali leyo ukuze izisebenzi zanelise ukuphila. Ubhubhane lwe-COVID-19 seluhlukuluze izisebenzi zikahulumende kanye lomnotho welizwe osokudale ukuba imali leyo ikhanye ingasaneli. Kungakho sicela ukuba ikhutshulwe iye phezulu ukuze sanelise ukuthi siphile.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Anthony Majongosi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yabongi esiphe United Bulawayo Hospitals, EUBH.
Zone i-government kathesi ithi izoqhubekela phambili isibhadala i-COVID allowance le. Hayi, sizothi kurayitile khonoko, siyakuwonga. Kodwa vele sibona ukuthi imali incane kula ma-workers kwefana lamanisi le ndawo yokuthi sisengozini le mkhuhlane loyo. Indawo siyasebenzela khona umkhuhlane ugcwele, khonapha sila izinto zokuvikela ziyakhwanayo, sithi ama-PP protective, personal protective clothing lawa.
Unkosikazi Suku Oluhle Ndlovu, umgcini sihlalo we-Maternal Land North kunhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union i-ATUS, ngomunye wabathi lesi sinqumo kasila mehluko kangako ekuthuthukiseni impilo yabo.
Lokho thina akusiphathisi ngalutho ngoba thina sikhalela ukukhwezeka umholo wethu ubuyele kunani lelo owawuvele ukhona owe-$540. I-COVID allowance leyi vele iyimali encane nxa siyikhangele ngemali yethu yakuleli lizwe eZimbabwe. Inyanga le ebuyayo kunama-school fees okumele kubhadale into eziningi, imali le ayeneli lutho. Thina sithi imali abuyele $520 lapho eyayikhona ngo-2018.
Umnumzana Effort Ncube, umqondisi wenhlanganiso emele yabathengi e-National Consumer Rights Association INACORA, uthi imbadalo le kayingapheleli kuzisebenzi zikahulumende, kodwa wonke umuntu ophakathi kohlupho ngenxa ye-COVID kumele ayithole.
Yebo, kambela nxa imali le kukuhle ukuthi bayizuze, incane kakhulu, kudingeka imali enkulu kulale. Nxa ukhangela izinto ngendlela ezidula ngakhona elizweni, i-grocery yonke nje, konke konke akulanto engaduliyo. Ngakho ke bafanele bayizuze leyo mali ama-CIVU 7 wonke, kodwa bayizuze inenge. Kungapheleli kibo kuphela, kube labanye njalo abayizuza abantu abadala, abantwana, izintandane, abafelokazi, laye wonke umuntu weZimbabwe uphakathi kohlupho. Kuyadingeka ukuthi bazuze okungabancedisa ngalesi sikhathi se-COVID-19.
Umphathintambo wezisebenzi zikahulumende uSikhwicamfundo Paul Mavima ekhuluma ecingweni uchaze ukuba usethethe ikhefu lokuphumula ngokunjalo kenelisi ukuba akhulume ngalokhu okwenzakala kugatsha lwakhe. Kodwa esinye isiphathamandla kugatsha lwezisebenzi zikahulumende uAmbassador Jonathan Utaunashe utshele iphephandaba leHerald izolo ukuba kusukela ngenyanga leyi kaZibandlela uhulumende uzaqhubeka ebhadala izisebenzi zakhe imali engamadola angamashumi ayisikhombisa lanhlanu ukuthi asebathatha umhlalaphansi wepensheni bathole imali engamadola angamashumi amathathu emelika i-$30. Ugcizelele ethi kodwa imali izabhadalwa ngedola leZimbabwe njalo izaqhubeka ibhadalwa izisebenzi uma ilokhe ikhona lokuba ubhubhane luzadonsa isikhathi esinganani. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Le leParliamente le House of Representatives laseMelika likhangelelwe namhla ukubana liza kwethula ugwalo lweimpeachment olumemethe izizathu zokususa uMongameli Donald Trump esikhundleni kulandela udlakela olwenzakale ngolwesithathu ngeviki edluleyo ngabalandeli bakhe eCapitol Hill eWashington DC. Kodwa ke uTrump uyasola lokho okwenziwa libandla lamademocrats. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Ibandla lamademocrats lithi uTrump wachuchuzela udlakela olwenziwa ngabalandeli bakhe eCapitol Hill ngeviki ephelileyo. Waqamba amanga esithi waphilwa ukhetho lukamongameli njalo wakhuluma okungekho emthethweni lesiphathamandla zesabelo seGeorgia ecela ukuthi bamdingele amavoti angeza ukuthi anqobe umnumzana Joseph Biden kukhetho lukamongameli. Okwenziwa ngabakubandla leli kusekelwa ngabanye abakubandla lama-Republicans edale le-Senate lele-House of Representatives abagoqela umnumzana Mitch McConnell, umnumzana Adam Kizinja, unkosazana Liz Cheney labanye abathi uTrump wephula imithetho yelizwe. Amalunga edale le-House of Representatives ikakhulu abakubandla eliphikisayo izolo kusihlwa avotele ukuthi umsekeli kamongameli umnumzana Mike Pence asebenzise i-25th Amendment ukuze uTrump asuswe esikhundleni kungakafiki mhlaka 20 Zibandlela. UPence uthi kasuze akwenzi lokhu. Kukhangelwe ukuthi abakubandla lama-Democrats bazozama ukumsusa esikhundleni besebenzisa okubizwa ngokuthi yi-impeachment. Bathi uTrump akumelanga ahlale esikhundleni ngoba ulakho ukuthothozela umvukela elizweni njalo akumelanga angene emahhofisini kahulumende impilo yakhe yonke bengamsusa esikhundleni. Lokhu sokucaphule uTrump. Kubi kakhulu lokhu abakwenzayo. Okwenziwa nguChuck Schumer loNancy Pelosi kudala ungezwani elizweni. Mina ngowami angifuni msindo.
Nancy Pelosi and Chuck Schumer to continue on this path, I think it's causing tremendous danger to our country and it's causing tremendous anger. I want no violence.
Umnumzana Busani Buso Mtini ohlala kule Melika uyakulandela kakhulu okwenzakala eMelika.
Bafuna ukwenza khona manje ukuthi behle bekhiphe uTrump e-ofisini. Okunye abangakwenza ukuthi kungehlula ukuthi bemkhiphe kanti ese-ofisini bengamkhipha bengam-impeacha njengoba sesisukile ofisini. Lokhu kuzakutsho ukuthi phambilini ngasezakwanisa ukuthi azame ukurana for i-public office kumbe zame ukuba u-president phambilini.
Uthi kulula ukuvotela ukuba uTrump asuswe esikhundleni kudalele House of Representatives.
Ama-Republican amaningi ayasupporta impeachment ngoba kube thusile lokho kwenziwa ngoTrump lamasupporta abo njalo bafuna letha iphathi yabo eyayingaregeni lekaLincoln njalo bafuna ukuthi betshiyane loTrump lezenzo zakhe njalo umtshato wabo lwadebekiwo uvele ungalunganga ungumtshato lele osematsheni. So siyabona ukuthi bafuna ukuthi betshiyane layo uTrump. Kuzaba lula kuHouse ukuthi bekwenze lokhu.
Umnumzana Gabadela Ncube ohlala eNtabazinduna esebeleleni seMatterhorn South uthi kuyamangalisa okwenzakala eMelika.
Ya lokho okwenziwa nguTrump lokho akusebenzi lokho. Akaphumi uTrump, akaphumi esikhundleni. Engayenziwa lokho okwenziwa ama-African leaders bevumelana labo eSadiki ukuthi abantu berobhile ukhetho bebasupporte.
Loko ngokwesibili kuba uTrump athonise idale leCongress kulandela okwenzakala nyakenye esithula icala lokuthi wathela ilizwe le-Ukraine uba limncedise ukukhankasa kokhetho ngokungcolisa igama likaBiden. Okwamanje sekugcwele abezomvikela eCapitol Hill abahlome baphelela kusenzelwa ukuba kuvinjwe abafisa ukutshengisela mhlaka 20 Zibandlela kugcotshwa uBiden. Ministry 7 ngiseMaryland ngingoGibbs Dube.
Last of lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela okwenziwa izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe. Abenhlanganiso ezibona ngokuthuthukisa impilo kaZulu wakobulawayo zilokhu eziqhubeka ngenhlelo zokusiza abatsha kwezemfundo. Lezi nhlelo eziqhutshwa ngalesi sikhathi izikolo zivaliwe zijonge ukusiza abafundi abangabhali imihloliso okwamanje abangekhaya njengendlela yokuvimba ukumemetheka kwe-coronavirus. Inhlanganiso yesiphala sengwalo eyetsholotsho Mobile Library ngenye yalezi nhlanganiso. UMike Hobe we-Studio 7 ube lethuba lokuxoxa loMnumzana Elvis Ndebele owasungula inhlanganiso le eyetsholotsho Mobile Library.
Ngalesi sikhathi somkhuhlane odidayo we-COVID-19 esikwenzayo kuningi kwenzela ukuthi kuvikele abantu sike saxhasana inhlanganiso ekuthiwa yi-Chrysolite sadinga ama-mask ukuthi noma bebuya emaklabhini abo bebe nama-mask siwatholile amambalwa. Njalo sizamile ukuthi sidizayine ama-mask sathola i-fabric so omama lapho siyazifusa ukuthi benze ama-mask sidinge amalembu ukuthi bethunge ama-mask bedizayine ama-mask. Njalo futhi siyathumela imilayezo through ama sisebenzisa ama-group ethu aku-WhatsApp siwathumela esigabeni ezehlukeneyo. Nxa sibuya abantwana besiya kuma reading days kumbe bezoboleka amabhuku siyaqonqosela ukuthi umntwana abe le mask. So ama-mask lawa sithina siwathola singadinga kumbe siwathunge siwadistributa mahhala nje esigabeni sethu. Sike ngananzelela lapha esigabeni sakithi ukuthi uyathola ukuthi abantu bathi awukho awuthola bezihambeleuthola le mabhawa begcwele. So khonokho kuba yindlela. Njalo sisuke sayenza lama okwezikolo ukuthi sifake ama-online lessons ukuthi abantwana befunde ngomakhala ekhukhwini. Loba nje izimali zihlupha kwelakithi kodwa sizamile ukuthi abantwana bambalwa khonapha esigabeni sayesa bangena abanye abavele ezigabeni ezikhatshana ubolupani ngayi ukuthi bajoyine amaqembu eswane la grade 7 aka form 4 lo form 6 ukuthi bafunde izifundo zabo.
Awusitshela okuningi ngalokho.
Inhlelo zemfundo ngefoni zona ngokwazo zilethe ukuthi sithuthukise imfundo. Njengabe sikhangelele ukuthi kumele sihambise amabhukweni endaweni ezehlukeneyo. Okusuke kwaswelakala ukuthi ngesikhathi se-COVID i-lockdown kumele umuntu ahlale phansi. Njalo besikhuma la ngokuthi kule social distance angithi kwenzela ukuthi abantu nje lingaxubani liphonge ukuxubana nje. So laphana sisuke sakubona ukuthi kufanele ukuthi senzeni sithathe ababalisi abambalwa abesigabeni sihlanganisa inqondo sahlanganisa inqondo leqembu okuthiwa yisiba nesethu learning group la ngetsholotsho entulula langa siyathumeza izifundo abafundi bebale bexoxisana nababalisi bese bethumela izimpendulo zemibuzo kumabalisi bebhale imihloliso bebona ukuthi bayenelisa na bencedisane bebuze imibuzo munye ngamunye bebuze imibuzo beliqembu sixoxisana labo. So indaba leyo ibilungisela abantu abetsholotsho njengoba besiwufaka kumagrupu athile kodwa sisuke sasesiba labantu abambalwa bevela kwezinye indawo ezehlukeneyo kubonkayi lubane labanye nje ade sivela kwezinye indawo ezikude.
ngumnumzana Elvis Ndebele ngowasungula inhlanganiso yeCholocho Mobile Library. Limuze ixoxa lapho lo Mike Hobe weStudio 7 ekobulawayo. Wezemidlalo. Iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu lilubhekise kwele Cameroon ukuyaphatheka kumncintiswano weChina. Intethele zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu lamaWarriors liphakame namhla emini lisiyaphatheka kumncintiswano we-African Nations Championship iChina ngamafitshane. Ekhuluma phambilini kokuphakama kwaleli qembu, umaneja weqembu leli Wellington Mpandare uthe kabasoze bahle baqonde kwele Cameroon okuyilapho kuzaqhutshelwa khona le midlalo, kodwa bazaqala baye elizweni lase-Ethiopia.
We're going to leave around for Ethiopia.
Sizasuka emini sekutshaye ihola lakuqala silubhekise kule Ethiopia lapho esizalala khona kuthi ngosuku olulandelayo mhlazilitshumi lane sidlulele phambili siyefika elizweni laseCameroon ngosuku olufanayo.
Imidlalo ye-African Nations Championship yaqala mhlazilitshumi lesithupha, njalo iqembu leZimbabwe likusibaya sikagroup A ndawonye leqembu elimela ilizwe eliqoqa lemidlalo ele Cameroon. Amanye amaqembu akusibaya sinye ngabalisa ele Burkina Faso kanye leMali. Lezimbabwe liza kuba umqali wesiziba kule midlalo njengoba lizadibana lele Cameroon emidlalweni ozavula le midlalo okusemthethweni. Ngokwesihlanu ukuba iqembu lamaWarriors liphatheke kumidlalo ye-African Nations Championship selokhu lomncintiswano wasungulwayo ngomnyaka ka-2009. Iqembu leli kalibanga lamalungiselelo amahle, kodwa njengoba lithe livela kukhefu lekhisimusi kwatholakala ukuba kulabadlali kanye labaqeqeshi abalitshumi lane abalomkhuhlane we-COVID-19. Lokhu kudale ukuba iqembu leli like lime ukuzilolonga, ikanti phezu kwalokhu abadlali beqembu leli bavele kabazange bedlale umdlalo wenguqu ngomnyaka ka-2020 ngoba imidlalo yeligi ingazange ibe khona kwele Zimbabwe. Umncintiswano we-African Nations Championship udlalwa ngabadlali abadlala besemazweni akubo kuphela. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Okwamanje wothisizwe udaba oluveza umbono kahulumende weMelika.
Umongameli Donald Trump usebe ngumlamlankunzi njalo phakathi kwele Israel lele Morocco. Lokhu ngokwesine kunyanga ezine ezisanda kwedlula ukuba ngumlamlankunzi. Kumaviki alandelayo ele Israel lele Morocco azavuselela ubudlelwano. Lesi sivumelwano sizavumela indizamchina ezedlula kwele Israel lezisuka khona, njalo sizavuselela ubudlelwano kwezenotho phakathi kwamankampani amazwe womabili. Lesi sivumelwano lele Morocco sizavuselela ukusebenzelana kwabesijuda abahlala kwele Morocco lasemhlabeni jikelele kunye lakhona le kwele Israel. Lesi sivumelwano sizaqinisa njalo umvikela welizwe le-Israel. Sikhathi sinye isivumelwano lesi siqinisa ubudlelwano bamazwe womabili lokusebenzelana kwezenotho okungathuthukisa impilo zabantu bamazwe womabili. Ngomnyaka ka-1777 ele Morocco laba ngelakuqala ukupha ele Melika inhlonipho yesizwe i-diplomatic recognition ngesilungu. Ngomnyaka munye ele Morocco lavulela imikhumbi evela kwele Melika livumela ele Melika ukuthi lisungule ezamabhizimusi, likhuthaza njalo ukulwela inkululeko. Ubudlelwano bethu budala, kutsho umphathintambo kwezobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Mike Pompeo embikweni. Sibambene lele Israel le Morocco sifuna ukutshela umhlaba ukuthi siyathembisa ekukhuthazeni kwezizalwane zethu, ekuthuthukiseni amazwe ethu. Umongameli Trump uphinde wananza ubuzwe bele Morocco phandle kwele Western Sahara. Ele Melika lizaqhubeka lilethemba lokuthi ukukhulumisana yikho okuzaqeda ukufuthelana phakathi kwele Morocco lenhlanganiso ye-Polisario Front efuna ukususa umbuso wele Morocco esigabeni se-Western Sahara ithole uzibuse. Silethemba lokuthi ukukhulumisana kuzenziwa phansi kwecebo le-Morocco elithiwa Autonomy Plan. Imizamo yele Morocco encomekayo ekukhuthaza ukuhloniphana kwenkolo ezijiyeneyo kusukela ekuvikeleni abesijuda ukukhuthaza ukuhloniphana kwenkolo ezehlukeneyo kusivumelwano seMarrakesh Declaration kuze kuye kusivumelwano esitsha lele Israel okupha isibonelo kulomhlubulo womhlaba lomhlaba jikelele. UPompeo uthi kule vesi yeBhayibhili ethi isivuno sokuqotho sihlanyelwa ngokuthula yilabo abaletha ukuthula. Ele Melika, ele Israel, le Morocco abambene ngokuthula, ngalokho umhlaba usungcono.
Bebilalele udaba oluveza umbono kahulumende weMelika. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo ngumphrofethi Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.